Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wemugovera mbudzi 26, uri musi wesvondo mbudzi 26, 2017. Makaterera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatina kufara nezvaitika pakuti tatichitaura kuti vanhu vakagariswa musungwa kwamazuva anodarika 48 hours. But izvezvi zvikoti yati aiwa tiverengi mazuva ese avanga vaine vanhu vavanga vaine avaiva vatombozivi kuti ndianani. Saka tinotongotanga kuverenga pavakatorwa nemapurisa.
Gurukota rinoona nezve vaimbova gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vomiswazve pamberi pedare mangwana mangwanani.
Vamunangagwa ndivo purezidendi wenyika yeZimbabwe sokutaura kwatirikuita. Isusu tinotenda vanhu vakanzwisisa kutaura kuvarwiri vorusununguko nokunzwisisa kukosha kweurongwa hweutungamiriri hwehondo yechimurenga.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia votaura nezvemutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Kana tichikumbira madzimari kune vanotipa toziva kuti kune mari yakati yakashandiswa zvekuti kwava netransparensi. Zvinhu zvofamba, hazvidi kuti kana mari yauya yopinda muhomwe dzevanhu.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti nyaya yehuori ndiyo yakadonhedza hurumende yava Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo nevaiva mukuru wesangano reZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga vari kutarisirwa kumira pamberi pedare raMajor Street zvakare muHarare mangwana kuti dare iri rizeye kuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutori wedu nhau Godfrey Mangudya.
Muzvinafundo Love More Madhuku avo vari kumirira vaviri ava vaida kuti Dr. Chombo navachipanga vaburitswe muusungwa sezvo vange vave nemazuva gumi vakasungwa nevanhu vanofungidzirwa kuti masoja. Vatongi vaElisha Singano namai Josephine Sande avo vakanzwa nyaya yavachombo navachipanga vakaramba chikumbiro chavamadhuku vakati vaviri ava vaende kutirongo kusvika nemuvhuro apo chikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso chichanzikwa. Vamadhuku vati havana kufara zvachose nemutongo wapiwa nedare iri uye izvi zvinoratidza kuti hapana chachinja kunyange hazvo pave nehurumende itsva.
Tatina kufara nezvaitika pakuti tatichitaura kuti vanhu vakagariswa musungwa kwamazuva anodarika 48 hours. But izvezvi zvikoti yati aiwa tiverengi mazuva ese avanga vaine vanhu vavanga vaine avaiva vatombozivi kuti ndianani. Saka tinotongotanga kuverenga pavakatorwa nemapurisa. Saka izvozvo zvindo zvavari kutaura izvi. Saka zvinotaura kuti makoti achiri kuita zvekutya kuti vari kuoperate under military rule. Post decision iyi kana mazoona maistrate azodzoka anga amboti tichaita hearing yebail angodzoka achingo kunorura chete kuti handichatozonyaya nemandi na 11:15.
Bweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudze Studio 7 kuti vasungwa vaviri vakapa umboo hwakasimba hunoratidza kuti vaive musungwa uye vakashamisika kuti dare rakaramba kutambira umboo uhu rikaramba kuvasunungura. Vati izvi zvinoratidza kuti matare aya ari kuramba achishanda sezvaiita panguva yava Mugabe. Vamwewo vakapinda mudare nezuro vanominate White vanovimba kuti matare achashandukawo sekushanduka kwakaita hurume.
Zvinoratidza kuti vamunangagwa vane basa guru ravanofanira kunge vachiita sezvakataurwa navatangirai kuti kuchinja kubva kwangatiri kuzani kusvika panyu government yavapo yavamunangagwa yavanovimbisa iyo kuti change ichiteedzera zvido nekukoshesa zvido zvevanhu. Tinodaira kuti vachatarisa izvozvo, votarisa hondo dzavaiita muzano mukurwisana kwavaiita, vozvipatsanura, votora kuremekedza kodzero dzevanhu.
Vachombo vari kupomerwa mhosva dzeuori ukuwo vachipanga vachipomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto General Constantine Chiwenga pamwe nemauto acho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kuti tizeye nyaya iyi uyewo zviri kutarisirwawo kubva kumutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa, Tabata mutauriri wesangano revakarwa ndo irisununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia.
Vamunangagwa ndivo president wenyika yeZimbabwe sokutaura kwatirikuita. Isusu tinotenda vanhu vakanzwisisa kutaura kuvarwiri vorusununguko nokunzwisisa kukosha kweurongwa hweutungamiriri hwehondo yechimurenga. Vamunangagwa vanga ari special assistant in the office of the president. Ndakambotaura paya ndikati iroro dare irore ranga riri sacred, ranga riine kumwe kuyera kuri pariri. Nekuda kwekuti ndivo vaitungamirira hondo yechimurenga yairwiwa nemweya wamwari akatungamirira nyika ino kuti izvo zvikatakunuka. Saka iye zvinhu zvatiri kutarisira hapana chimwe hazvina kusiyana nezvatakanga tichida kubva pana 1980. Kuona kuvandudzika kwakanyanya kweupfumi hweZimbabwe zvinoita kuti vana vemunyika munomu vange vachirarama upenyu husina kuoma, upenyu hwavakaiswa muna Robert Mugabe. Iye zvinhu izvi vakufanira kuti vabude imomo. Ndinofara kutaura pamusoro penyaya yekuti izvozvi maBritish akatotaura nyaya yekuti vaakuuya kuZimbabwe nechekuti vakatotuma nhume yavo kureva kuti Zimbabwe yaakukonektwa manje kana kuti kubatanawo nedzimwe nyika munhamo dzakafanana nedzinowanikwa nedzimwe nyika. Zimbabwe yaakuzosvika pakukwanisa kuwaniswawo mari yekuti iite maprojects aya. Inini nechokwadi chokuti kana izvozvo zvikange zvaakuitika maindastry yedu achamukazve, vanhu vedu voona mabasazve, mari yeduwo yoitawo mari kwayo isiri yebhondi noti. Saka ndiri kutarisira zvinhu zvakawanda zvikuru. Imo president vakazvitaura nezuro kuti ndo chinhu chavari kumanya kunoita chaizvo kuitira kuti vanhu vabude mudambudziko renzara, reurombo, rokusakwanisa kurapwa nezvimwe zvakadaro.
Asi vamwewo vamahiya vanenge vaakugunun'una kuti hongu vamugabe vanenge vaikanganisa, asi vanenge vari kuti vari kuona zvimwe chete zvinenge zvaakuitika vachitarisira kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa vachombo vachipanga nevamwe vejifota.
Munhu wamunotaura naye chinonetsa ndechekuti inini munenge musingazivi kana neniwo ndisingazivi kuti munhu wandiri kutaura naye akaita sei. Chokwadi chechokwadi chaiyo chaizvonge tikadzika pasi chaiko kuti tinotsvaga kuita, even kutsvaga vanhu vanobva kunyika dziri kunze kuya kuzoongorora nyaya yavachombo. Tingade kutaurirana pano panyika panapa kuti munhu ane propati dzakafanana nedzakazvedzotorwa nemukadzi waanga akurambana nadzo naye zvinhu zvaakashandira, uwandu hwepropati hwakadaro, akashanda achitambira mari kuti aite propati yakadaro. Saka vanhu ngavarege kungotaura vasingazivi. Pamwe nii mune muchitaura ka nemununa wachombo anenge aine rimwe zitawo akakutaura kuti kudiiwo varivo vakaba, nokuti kubira ruzhinji rwevanhu chokwadi mumwe munhu anofanira kurwadziwa mwoyo kuti vanhu vangatambure here.
Mubvunzo unenge rwekuti aiwa kana vachipomerwa mhosva idzodzi zvinge zvisina kunaka here pakuteera bumbiro remutemo kuti munhu anenge aita izvozvo ngaaendeswe kumapurisa, ngaaendeswe kumatare?
Ichokwadi, asi zvikaramba nekuda kwemamiriro akaita zvinhu kana kuti nekukundikana kwazvo vanhu vachida kuita zvakanaka, havangachifaniri kupa munhu mhosva vaakutopa nemutungamiriri wenyika kuti iwe ungadai waita izvi, iwe uchiitira zvinhu zvakadaro. Naini chokwadi chechokwadi chechokwadi kana tichitaura, munofungidzira kuti upenyu hwemunhu hungaenzaniswa here nemari ipi zvayo kana kuti zvii zvazvo zvakaitwa ivanhu ava varivo vakanga vachironga pakati pavo kuuraya munhu? Muexpecta kuti iye anofanira kuti anga ari aitirwa zvakadai nezvakadai, asi vanhu pavari kutaura havasi kumbotaura pamusoro pekushata kwakanga kwaitika kwokuda kuuraya munhu. Why are they not talking about nyaya yekufunge munhu apotsa afa varivo vari kuita izvozvo?
Saka vari kupomerwa mhosva yekuti vanga vari mudhenderi zvakare?
No, ndiri kungotaura chete kuti vanhu vanofanira kuenzanisa zvinhu vachionawo, varege kungwa kurutirwa vanofunga kuti tikaenda kurutivi urwu ndorwandiri kuda kutaura. Saka nyika yose inofanira kuenda kurutivi rwangu nokuti ndataura. Kana vachifanira kuendeswa pakati pamberi pedare, asi kunonoka kwavo nekuti situation yacho yanga iri abnormal zvaida kugamuchirwawo. Iye ari kutaura iye hanisi kuda ari panzvimbo iyoyo aigona kuzviita akanyatsoteedza zvakanyorwa pasi.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari paRunare muHarare. Mushure mekunge vaEmerson Mnangagwa vagadzwa semutungamiri mutsva wenyika, kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara kuSouth Africa zvinoti vano sungirwa kukumbira regerero kune avo vakarasikirwa nevadikani vavo panguva yegukura hundi. Vakawanda vari muSouth Africa vanoti vanoda kuti vamunangagwa vakumbire regerero pamwe nekuripa mari pamhosva yavari kupomerwa ivo nevamwe vaive muhurumende panguva iyo vaive gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Vanhu ava vanotiwo kana vamunangagwa vasina kuita izvi vachaonekwa semunhu asina hanya. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
What time sekumahondo avo vanotungamirira MDC muSouth Africa vanoti kana vamunangagwa vasina kukumbira ruregerero vanofanirwa kumiswa pamatare edzimosva.
Kupinda kwaita vamunangagwa pane zvinhu zvavanofanira kuti vapinde nemandate yavanenge vainayo. Chokutanga, havafaniri kuvarayirwa panyaya yematebeleland. Vanofanira kuona chokuita nenyaya yematebeleland kuti nyika ikwanise kuvaregerera, then vokwanisawo kuita turn around yeupfumi hwenyika kuti nyika ikwanise kuva namabasa, tikwanise zvekuti vanhu vese vari mudiaspora vakwanise kudzokerawo kumusha vachindoshanda. Necompensation, nyaya yematebeleland ndo imwe yandinoramba ndakabata kuti tiwane inonzi national healing. Vanofanira kutora kuti hurumende iite fully compensating nyaya yematebeleland. Vanhu vakavigwa pamamas graves vachivhukunyurwa vachikwanisa kudzokera vachindoitwa reburied panzvimbo dzavo dzekupedzisira.
Vanisbet Mahana avo vanobva kumasvingo vanoti kunyange hazvo vamunangagwa nemakurukota ehurumende pamwe nenhengo dzemauto vachishorwa nemaitiro avo vanoimba kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka.
Tinoshuvirawo kuti vamunangagwa vatorewo nyika kubva payanga iri itange patsva, zvinhu zvese zvifambe zvakanaka, tiwane mabasa, vemayouth ashande, vakwegura vedu vachiwanawo rubetsero kubva kuhurumende, mishonga iwanikwe muzvipatara, zvikoro, vakadzidza vese vachiwanawo kuti vataridze kudzidza, tiumbe nyika yedu, kwete kuramba tingoumba nyika dzevamwe tichiita senhapwa tiri munyika dzevamwe, tidzokerewo kumuchika kwedu kwatinenge tichifara tisingabvunzwi kuti ndipe chitupa, ndipe ani, ndipe chakati, toda kufara munyika.
Chizvarwa chekugwanda vabeking kosi Ndlovu vanoti vakarasikirwa nehama munguva yegukura hundi. Izvo zvakakonzera kuti vakure vasina vabereki. Naizvozvo vanoti vanoona vamunangagwa semunhu akaipa. VaKingsley Kalu avo vanobva kuNigeria vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vave mutungamiriri mutsva zvichatora nguva kuti pave neshanduko. Kunyange hazvo vamunangagwa vasiri kufarirwa, pane vamwewo vanoti vamunangagwa vanogona kugadzirisa chimiro chavo kana vakabatana nemapato anopikisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Njoma.
Gweta uye vari mukokeri weMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vanoti temu yemakurukota ose nevateedzeri vavo vakadomwa navamugabe yapera, uye zvave kune mutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa kuti vadome rimwe dare remakurukota. Tabata vaGonese kuti vatsanangure.
Zvazvinoreva ndezvekuti munhu wese angari gurukota kana muteedzeri wegurukota muchidimbu chemutemo chinonzi cho section 108, makurukota ese navateedzeri vavo vanga varipo kana pangova napurezidhendi mutsva, maofisa avo anosara asina munhu. Zvazvinoreva ndezvekuti pamutemo hapachina munhu anganzi ndiminista kana kuti muteedzeri wacho, zvichireva kuti pari zvino kunyorwa kwazvakaita mubumbiro remutemo musection 108 hatifaniri, hatisisina maminista ari pamutemo.
Asi
zvakumirira kuti mupurezidhendi mutsva achidoma makurukota ehurumende.
Saka izvi zvakutorevaka kuti vamunangagwa vakufanira kuita chimbi chimbi chekuti vadome dare remakurukota.
Ndo chokwadi ichocho, nokuti hapana kana chinhu chimwe chete chisingatombofamba, nekuti ndo zvakanyorwa mubumbiro. Bumbiro rinoreva kuti wese anenge asarudzwa kuita purezidhendi mutsva mushure mekunge paita general election kana kuti nenzira yakaitika iyi ne6th schedule kuti president arizaina kwaitwa mumwe mutsva asarudzwa nebato ranga richimiririrwa napresident. President iyeye anenge aine kodzero yekusarudza cabinet yake, asi magadzirirwo kuti manyirirwa zvakaita ndeyekuti vese vanga vari makurukota navatiridziri vavo basa rinobva rangopera pavanongotora mhiko.
Ko, vamwanga vachiti vamunangagwa varingopedzisa ka paifanira varingopedzisa temu yavamugabe, nekudaro makurukota anga aripo anoramba aripo.
Handiwo manyorerwo azvakaitwa, totevedzera zviri pamutemo, nokuti hatiiti zvekufunga kwedu. Mutemo wakagadzirwa vanhu vakauvhotera pareferendum, ndo mutemo unenge uchigaidha zvinozoitika kumberi. Kamutemo uyu tikaida kudzoserwa maminista iwayo, vanokwanisa kudzoserwa vese vakadaro, asi vanenge vagotora mhiko patsva vasarudzwa napurezidendi mutsva. Hazivi vafanira kuti vabviswe, asi kuti chii, anofanirwa kuvasarudza patsva zvakare. Kando mutemo wacho unotaura kuti ndozva zvinofanirwa kuita.
Avo vanga vari Gweta uye vachikokera bato reMDCT muparamende vaInnocent Gonese vari parunare kwaMutare. Kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana munyika kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi, kunyange hazvo hurumende yadzika mitemo yekuedza kudzivirira izvi. Mukuzeya nezvedambudziko iri uye chirongwa chakaparurwawo nezuro che16 days of gender activism, mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa chekucherechedza mazuva aya, gurukota rezvemadzimai amainyasha chikwinya vakati Zimbabwe inofanirwa kuongorora kuti sei kushungurudzwa kwemadzimai kuri kuramba kuchiwedzera, kunyange hazvo paine mitemo yakadzikwa kudzivirira nyaya dzakadai. Vatiwo kuoma kweupenyu ndokumwe kuri kukonzera kuti madzimai angozvikanda kuvarume vanozovashungurudza.
Pama policies we have done very well. But nyaya gender based violence, instead yekuti idzikire iri kutopirira, tofanira kuti tichinje mafungiro nemaoera atiri kuita gender based violence. Tofanira kuti tifunge pakare nekuona zviri kukonzeresa zvekuti tiri kuramba tichitaura nezvazvo. Ziri kuramba zvichiwanda sei isu tichiti tiri kuzvigadzirisa nemutemo. Nenyaya yekushayikwa kwezvinhu, vana vedu futi vakungoti kare paashaya mari anoona sekutsvaga murume ndicho chaanokwanisa kuita. Asi pakutsvaga murume paari kuita ka zviri kukonzeresa kuti azenge anhapwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAction Aid muzvare Blessing Muyambo vati kumbunyikidzwa kwevanhukadzi nevanhurume nekuda kwetsika dzechivanhu ndokumwe kuri kukonzera kushungurudzwa kwemadzimai. Muzvare Muyambo vati vana veZimbabwe vanofanira kubatana pamwe chete kurwisa dambudziko iri.
Takanangana kunyanyanyanya nemahamfu traditional practices, tsika yekuti mudzimai munhu akatsikirirwa, munhu asinawo voice. Zvakanaka negwara iroro zvakare kuti tisikwanisa kuchingoziva kuti munhukadziwo munhu ane kodzero dzake.
Studio 7 yataurawo neumwe mugari womuHarare vataurai zviri mumwoyo vakatiwo vanoona sekuti varume ndo dambudziko munyaya dzekushungurudzana mudzimba. Vazviri mumwoyo vanoti vanhurume vakangosikwa vaine kakuda kutonga.
Maonero angu vanokonzeresa kuti gender violent isadzikire, ndiona sekuti munhu wechirume masikirwo aakaitwa vanhu vanoramba vanika pfungwa kekuramba vari pamusoro, zvinozvo kuti vabvume kuti vasatonga mumba voregeredza madzimai vechiita icho nechocho. Ndozvinokonzesa kuti varambe vechitoda kurwa kuti umudzore kuti akwanise kukontrola maemotion ake ivava haakwanisi.
Asi mumwe mugari vaStuart Mutanga vati nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi ndo iri kuita kuti dambudziko rekushungurudzana rirambe richikwirira.
Semaonero angu chinoita kuti domestic violence irambe ichiyapiya inyaya yekuti maequal rights. Munhu mumwe nemumwe mumba haari kutora pozisheni yake, amai semubatsiri, baba semusoro wemba. Saka kana mumwe akaloza pozisheni yake panogona kuita friction inoita kuti parambe paine kurwiwa.
chirongwa che 16 days of activism against gender-based violence chinocherechedzwa gore rega rega pasi rese kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita senzira yekukurudzira dzihurumende nemasangano akasiyana siyana kupedza mhirizhonga pakati pevanhukadzi nevanhurume. Chirongwa chegore rino chiri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti From Peace in the Home to Peace in the World, Promoting Safe Spaces for Women and Girls. Amai Chikwinya vabva vaparurawo gwaro rehurumende rinonzi Zero Tolerance Against Gender-Based Violence. Gwaro iri riri kutaura dzimwe nzira dzingapedze kushungurudzana dzinosanganisira kudzidzisa veruzhinji pamwe nekupa mikana yakasununguka yekuti vashungurudzwa vazivise vemutemo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Magaterera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Mapfumo anoti nyaya yeuori ndiyo yakadonedza hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Bava dzanyanya dzawandisa muhurumende mavo, bava dzanyanya dzawandisa. Naivo futi vaitorawo nadzimai vavo vachitorawo. Saka ava vazi vanotera kumashure vavo kana iwe mukuru unoto leader by example ka ndi unototaura kuti kwete 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 hazviitwe izvi hazviitwe izvi. Zvino vakakuona iwe uchiita izvozvozvo zvacho izvavo ndiwo uri kutanga kuvaratidza kuti zvinoitika kunobiwa. Naivo vanoba nokuti vachati mangwana acho vachangongokunongedzerawo kuti iwewo waiitawo isi pataiitawo.
Mukati nyika dzemuAfrica dzakakwanisawo kubatsira here pamatambudziko anga atarisana neZimbabwe vaMugabe vachitonga?
Ndosaka ndichitaura kuti chiAfrica haina kubatana. Dai chinge ichibatana hakuwanikwe zvinhu zvakaita fanika corruption muAfrica. Munhu dai Africa yainge yakabatana fanika United States of America kana kuti Europe, hakuwanikwe corruption yakawandisa. Hazvini zvaaiwanikwe zvayo inenge irimo but zvinenge zvisina kuwandisa. Munhu anenge achitya kuti ndikakanganisa kubira Africa yese. Takabatana kuti munhu mutema haafanirwe kuonekwa achifamba nepasipoti muAfrica. Ndaa kuenda kuZambia ndototsvaga visa. Aiwa Africa ngaibatanika. Vemuna ava havadi kuti Africa ibatane. Vanoziva kuti Africa ine zvinhu zvese, ikabatana vachapedzisira vaya kukumbira kuAfrica. Mukaona kana mukaona vanhu vanenge vana Gadhafi vaye vaitaura miromo yekuti Africa ngaibatane. Ndozvavakafira izvozvo. Asi vamwe vanhu vasingazive, vasingaoni, vasinganzwisise politics vanofunga kuti Gadhafi anga ari muchii. Kwete, akafira muromo wekuti Africa ngaibatane. Saka Africa haina kubatana irungo rumwe rumwe, kana tiri rumwe rumwe kudaro hapana chinobuda.
Totizve mukanya tichitarisawo zvinhu zvamunofunga kuti zvinoda kuitwa muZimbabwe mukuti Zimbabwe idzokere paya pakare payaizikanwa nevakawanda, zvii chaizvo zvingadi kuitwa?
Kubatanidza vanhu nekusaba. Vanhu vanofanira kuva vanhu vari honest. Ndokuvaka nyika kwacho, totesa musoro pamwe chete, tovaka nyika tiri pamwe chete. Kana tichikumbira madzimari kune vanotipa toziva kuti kune mari yakati yakashandiswa zvekuti kwaane transparency. Zvinhu zvofamba. Hazvidi kuti kana mari yauya yopinda muhomwe dzevanhu, mari inenge ichifanirwa kunge ichigadzira migwagwa yakupinda muhomwe dzevanhu. Mari haiwa kazvisiriswa hazvo. Hazvifambe zvichidaro. Nyika yedu ine zvinhu zvese, ine maminerals zvese akawanda, but hatisi kukwanisa kuashandisa. nekuti hatigone hatisi kugona kutungamira nyika vanhu kavarume mukasa chimwe chinhu chatinofanirwa kufunda ndechekuti nyika haisiye pati kana kuti certain individual nyika ndeyevanhu zvairi yevanhu inofanirwa kupiwa kuvanhu
saka vaya vaimborova manja vaakuita sei manje usadzokere kumashure
vachadzoveka
makomana kana tiri tose ive tina kuna nhango dzakawanda makomana kana takabatana iwe tinokunda nhango dzedu dzose Afrika kana tiri tose ive tinokudza mhuri yedu yose Afrika kana takabatana iwe mhuri yedu yose inokuta
Nako ukambo vanhu vatema kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo aiwa tichiti tinotenda zvikuru mukanya asi tisati takuonekai tombo kuzivisai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League chikwata cheFC Platinum ndicho chakasumudza mukombe weCastle Premier Soccer League mushure mekurova chapungu 2-0 asi zvinenge zvangasina kunaka kune zvimwe zvikwata zvakabuda muCastle Premier Soccer League zvinoti Vantu Rovers koti Wange kuchitiwo Cholocho FC zvimwe zvezvikwata zvakange zvichibuda mumakwikwi iyaya vatereri tasvika kumagumo echirongwa chedu rikaiti mbotarisa musoro inavo zvakare dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzinoti vaIgnatius Chombo navakudzi Chipanga dzotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare mangwana dzichipomerwa mhosva yenyaya dzeuori vamapfumo vanoti nyaya dzeuori ndidzo dzakapa kuti hurumende yava Mugabe idone tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri nkomo munhau dzeisindebele.